Pavanhu gumi nemumwe vakashaya mutsaona yakaitika nechina pagungano rekereke yeprophetic healing deliverance ministries mumbizo stadium mukwekwe vashanu vavo vakavigwa nezuro vatatu vakavigwa kumarinda emasasa vaviri vakavigwa kumbizo 10 symmetry vachitaura pakuvigwa kwatamuka chivasa uyo aiva nemakore gumi nerimwe sekuru vake vaedward nyama yedenga avo vairatidza kutsamwa vakati vanoda kuti paitwe ongororo yekuti chii chakaitika kusvika vanhu gumi nemumwe vazorasikirwa neupenyu hwavo vakatiwo vanowanikwa vaine mhosva vanofanirwa kurangwa nemitemo yenyika tete vatamuka amai felicitas matizanadzo vanotiwo vanotsigira kuti ongororo iyi iitwe nekuti vanhu vane mibvunzo yakawanda
I think zvinenge zvinhu zvinotori proper kuti paitwe saizvozvo because after taona postmortem yabva kubulawaiza there is a need yekuti paitwe very deep kuti maitikiro acho postmortem result ndo iri kuti manikisa ndo yanyanya kutibata iri kuti vana ava vafi ava vakasapoketa vakaita kakudipiwa and so the report vachitambidziwo vachibuda vachitiza mugraundi kuti vakava vachidzipa nei handichazivai
mumiriri wembizo mudare reparamende vasettlement chikwinya vanotiwo vachakwidza nyaya yekuti paitwe ongororo iyi mudare reparamende vachiti ongororo yacho inofanirwa kuti iitwe necommission of inquiry inenge yakazvimirira yega
tinoda kutenda vagari vemukwekwe vakarasikirwa nehama dzavo nekusibata kwavakaita panguva yakaoma kudai vese vatakashanyira vari kuratidza kugwadziwa nekushushikana nemaitikiro asakaita kunyanyanyanya vachiona sokuti njodzi iyi yaigona kunge yakadzivirika saka isu tinoziva kuti a loss is a total loss unless we learn something from it saka tinoda kuti sehurumende kuburikidza neparliament paitwe commission of inquiry kana kuti inquest inotarisa kuti zvakafamba sei uyezve chii chatingaita mangwana pagungano rakadai kuti pasakwanisa kunge pachikuvara vanhu kana kurasikirwa neupenyu
baba vemumwe mufi tendekai vafana uyo aive nemakore mapfumbamwe vaallen vafana vanotiwo semutenderi wechikristu vanotambira kuti nguva yekufa kwemwana wavo yaive yakwana asi vane kugunun'una kwakawanda pamusoro pezvakaitika amai shupikai shereni vanovetete vawinmore chikada uyo akashaya aive nemakore gumi nemaviri patsaona iyi vanotiwo havaone zvinonyanyobatsira pakuti ongororo yakadaro iitwe vachiti ongororo iyi inogona kuwedzera kurwadzisa hama dzevafi uye hapana zvakawanda zvainochinja sezvo vanhu vakatorasikirwa neupenyu kanzura weward 3 mukwekwe vaweston masiya vanoti kana ongororo inonzi iitwe ikaitwa haifanirwe kuitirwa kuti iroverere vanhu asi kuti ipe mazano ekudzivirira kuti tsaona dzakadai dzisazoitika zvekare
dambudziko rakaitika iri idambudziko ratirwadzawo mumusha nekuti mune vanhu vatarasikirwa zvatasina fungidziro nazvo hongu tinoziva mwari une matoriro ake varipo vangasvika panyaya yekublema kana kuti ndimagaya wakonzeresa kana kuti ndiani asi mumwe nemumwe une nguva yake yatisingazivi kuti inokwana rini saizvozvo tokwana kukaita nguva iyoyo nguva yakakwana asi zvakangotirwadza zvinongotirwadza kuti vanhu vashayika vakawanda nguva imwe chete saka investigation inoitwa hayo kuti vanhu vakwanise kuzoona mangwana kuti mamistakes avo vanomagadzirisa sei pavagadzirisa sei asi handioni tineraramiro yekuti tipomere munhu kuti ndiye akonzera chakati nechakati
vachitaura nechishanu mushure mekufa kwevanhu ava mutungamiri wekereke yeprophetic healing deliverance ministries vawalter magaya vakati vanonzwa kurwadziwa kukuru nezvakaitika vakabatsira mhuri dzine vanhu vakashaya ava nemari inoita chiuru chemadhora pamunhu wega wega semari yekushandisa pakuvigwa kwavo kanzuro yekwekwe yakapawo mari ndapachena pamusoro pezvo ikapawo mari inoita zana remadhora pamhuri yega yega yakarasikirwa mapurisa anoti haana kukanda zvombo zvehutsi pagungano iri sezviri kufungidzirwa nevakawanda sezvo mapurisa anotumirwa pose panoitwa minamato yakadai vachienda vasina zvombo zvinokachidza nekuti vanenge vasingatarisiri mhirizhonga mapurisa anoti chakaputika munhandare iyi raive bhodhoro regasi raishandiswa nemumwe munhu aitengesa chikafu chakabikwa asi vamwe vanoti havasi kugutsikana netsanangudzo yemapurisa kunyange hazvo pane maonero akasiyana-siyana panyaya iyi vamwe vanoti ongororo yetsaona yakadai inogona kubatsira mukunyaradza hama dzevafi mushure mekunge vaziva zvizere zvakaitika musi uyu ndakamirira studio 7 mukwekwe ndini taurai shava
Thank you.